Sina hana vachindi shainira Yeah, dino iona ndega Namo pajecha mayuto serera Fecha, fecha Tenzi, hatina simba, hatinga kunde Imi musipo, saka tino chema tine tarino Tarino, jechengori marito Achase kungana pa mafaro nzekwe marino Chokundwa kuchena ne muromo ishe davizo Yenye ye minamato yedu tichida yambiro tamirira Tigare takadzirira Mfaro uchauya mangua nani mativikira Hasha ze hondo padzino shusha motizora Ramangwana redu riguya zvakadzora tichitsara kuti ishe
Nino ziva ndiri mutadzi ishe Asi zvishuvo zvemoyo ndoda muzadzi ishe Anopa kawanda ndisinga kwanise
Kukufadze nemabasa angu
Nino ziva ndiri mutadzi ishe Asi zvishuvo zvemoyo ndoda muzadzi ishe Anopa kawanda ndisinga kwanise
Kukufadze nemabasa angu
Matine tariro Geto rino chemarine tariro Dino chematine tariro Izu tongo chematine tariro Tongo chematine tariro Geto rino chemarine tariro Dino chematine tariro Inini dino chemarine